magic. Slow.
Vura mukana, batisisa mudzimu aupe katuri churi.